manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25/2018 makateerera ku studio 7 nepenyu yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyahuru ine chekuitavo neyavanoti legitimate kuti government inodawo legitimate kunana African Union inodawo legitimate kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamutaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvabvisa
Bepa na ure standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto. VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda musande mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa. Munhau dzemitambo tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neIslanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau restandard nhasi raburitsa mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamemberero yebavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vaMugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU PF. Asi vachitaura kuAU vamunangagwa vakati vaMugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
VaMunangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa. Kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika munenge muchiti kudii apa vamudziki?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa 15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo vari kuti zvavakaita hasi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe. Kana wakaramba vudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe yonzi yakapinda iyi hurumende yemauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva inoise maonerei?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vangaona mukana, izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvekuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatara pendinoti zvinogona kudaro kuitira kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu atizivi kuti vokunana National Land West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimate kuti government inodawo legitimate kunana African Union inodawo legitimate kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vamutaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvabvisa nyaya yakatitaurwa naivo vamunangagwa nemauto kuti zvakaitika pasina matambudziko nokuti ndichaona kuti wakati zvakaitika murunyararo wakati zve hapana vanhu vakaburawa zvamudadi wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaNST Mudzengi inyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepa nhau reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepa nhau iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vachamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhohera yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva vobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei ingapedzeni chamisa vakazvitaura wani tebato ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani ende vanhu vacho vachaonekwa kuti ndivo vakazviita vachavanika vane mhosva. Saka president chamisa vakusunga kusungigwei kumbuyani hunoratidza kuti ndivo vangava nevanhu vacho huripi imhosva here kutungamirira MDC here haisi mhosva ende vanhu vacho kwava vakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji vanhu vacho ivava vangati vaudza kuti pavazokurova tikatumwa nachamisa vanhu vasadero ngatitedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhati vanochema ichironda ichi chigumbu mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro kunyayayo chaiyo chaiyo ndeipi shuwa hama dzangu tikapedze nguva mazimbabwe pazhapo tichiterera vanhu pari kuramba kuti tishandure magariro evanhu muzimbabwe vanhu vatambura neine nhamo mabasa hakuna vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa magiftcards parodhi zvipatara zvakutiuraya marodhi akutouraya vanhu zvikoro zvacho hakuchadzidziki magasi anongodika shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndivo vakakosha kusvika kupfuura 15 million zimbabweni hama dzangu handizvo dzatakapomera bato reMDC haindiyo shuviro yatakatsvangira iyoyo shuviro yacho yanga iri kuti vana vemuzimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwiro amuri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya
iyiisizofishaezepati hapana tara hapana tambo yakadaro yatakaona kazi mapurisa acho atambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeO level vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye marezasi atakamamirirawo nemeso matsvuku sevanhu vanodzidzisa vana tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92 saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere kumwe kulika kwamaizvama mamishini kumwe wokuti varairidzi for the past 6 years havasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maclassi zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maclass sizes kana kurikuta mamwe maticha saka maclassis ari anonzi pachirungu bloated maresources akatetsera kutengwa navacoltat hamuna maresources muchikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisinyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekids musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona kuti musiyano ndewekuti education yonyanyisa kuratidza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvake chero 15 years asi asingakwanisi kuti kana akwanisi kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaifa kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzodzo muupenyu akasangana namamwe matambudziko ako anokwanisa kurizina in a better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vana craft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza jopa anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikurusei kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti isandudzewo asi even iyoyo hayo yacambridge yo yanga yakangotraina zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but anesa ikozvo ndechekuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vanenge vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iri kunaya iko zvino iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvakupedo nekutsva zvachose zvizhinji zvacho zvasimuka tichitarisawo zvekare mafuro kumombe tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka idzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakutanga tatarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana
asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei.
Kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana Masvingo kunana Matebeveland nekuMidlands takaita tichidzika kuenda kunana Mwemezi Mberengwa tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva asi nechekumusoro tire varimi vachanonga-nonga apo neapo Iko kukwachona kwa tiri kuti kwakata vakarima zvirimwa zvatinotima small grains zviyo mhunga avo vane chokunonga usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaidza kuita chibage kunzvimbo dzandinotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiita sugar beans. Sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo zvino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanyamanya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kuna namashonaland east west central ndo kwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Kwazwai muri yeZimbabwe, muri yeStudio 7 ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubotwa vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani. Chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti komurume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designa
izvi? Zvekudesigna izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba. Ndinongozimba kuti zvirongwa zvamwari. Zvakatarangira pagenora chaiko apa pagenora ndabezoona seguro kuti ndichengetewo shopu yavo nevanhu vavaisona vakati aora romo kuti vatisiku maseta akazopindi. Izvi handina kuvawo kuti rudo rwekusona ruchabva rwangoibata. Ko zvandaa kutongofara kutogarawo pamushini ndakusona sona apo ndandapedza ufoo yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani, mirai ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rweku nzwa kuda kusona ndobva mawedzera mukati tirega ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi.
Kuti takaitika ndichekuti mushopu mandairara masekuru kugenora handigadzira mai mainge matele aisona but chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona vanjeka zvinhu zvandaisanya kufarira kuti ndikakwanzira kuzvipeta kuti ndaanasona hazvinhu zvakasonwa zvahazvi azi unoona zvachi zvakasonwa ndichindakapema mushopu waiziya musiyano wacho uya.
Ehe, iwoyo ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje.
Ndo pandakazowana chikoro chandakazoenda kwachirwe mandikanda kutodzidzira kudesigna.
Muri kuSouth Africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndizvo kozi inini ndakaenda kutodakira 2004 ndo pandakanga ndatolonja clothing label yangu gore racho irororo vakatowana macelebrity vanhu vanozivikanwa veikoko vakutopfeka chihembe changu.
Ndivanani vamaidizainira mukoma Tembani?
South Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aiimba yezvechitendero anonzi Huyu Mukwena akazvishaya zvake but vazhinji vanondiziya.
Taimuziva chaizvo, taimuziva zvikuru.
Munefiri Mushakabvu nonzi Samara.
Aha, taimuziva chaizvo.
Takazviita futi mukosati taende sitting one akashaya futi akashaya ake last year. Apart from that vaibude muTV umo munana generation ndashandawo negeneration ndeimo drama inoitiko kukaya kuti vafika
vanhu vakawanda vanoiziva generations chero kumusha uko vanoionawo chaizvo.
Vanoiona chaizvo nana Muvhango vanotaurawo chizvinda zvandafanira nekushona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziyadziya musanda watate?
Character kana kuti munhu anenge achizoeta uya anenge aitoni
Nguva yedu ndo yakutiitira majerasi regaiti kwanasti gumire panapa titende vatereri tizokutsvagai zvakare rimwe zuva ratine takasununguka tigoramba zvakare tichikurukura ndinoda kutendai zvikuru kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi kwatanga tichikurukura namukoma Tembani Mubotswa designer mukuru vari kusimudza mureza weZimbabwe ndoo vanopfekedza vana Japraiser ngatisanganei svondo rinouya tichitaura zvakare nevamwe vechidiki anokuonekai nemufaro nhasi ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans iko zvino tochimboenda kuchikamu chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa natanonoka Wande weStudio 7 na Reverend Dr. Kenneth Mutata veLutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu unondipa simba
Manera akanaka vatereri ini ndiri tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero
kana ndakaneta
Chichita zangu pamba, ini mari makanaka, unoni pasila.
Nasi tinerombo rakanaka, tirikuita hurukuro na Reverend Dr. Kenneth Mutata, munyori mukuru kana kuti Secretary General weZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you, tinotenda Wande. Kwaneni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi Dr. Mutata. Mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 ine associate members anosvika ku 10. Yakaumbiwa 1964 kuBheru. Munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegwe enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyo.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Inini mukanzuru nenyu kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu mamember churches eZimbabwe Council of Churches munomuka nyaya dzakaita seidzodzo. Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichivambira nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujera.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hatizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechokuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwokusimbisa vana mai kana vanasikana kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira ne those vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidzana nevanosimba, asi kuti neavo vari mukati memasocieties edu vanenge vachishungurudzwa.
dzimwe church mukandiri yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro dzimwe hadzidi kuzviwa vamwe zvivanoti zvivakadzi vazhinji aiwa asi vamwe vachiti uyo newoyo ndevangu munozvifambisa sei pamunenge musikatenderani kudai
diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata akutangi iko zvino kunotanga even panguva yakapuruka mweya mutsvene kwanzi wakapuruka akaita pamusoro pomwe noumwe vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechekuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here Mwari Baba Mwari Mwanakomana Mwari Mweya Mutsvene pana mamwe mafundamentals kana zvinhu zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana pana mapractices anoinfluensewa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke
Reverend Dr. Kenneth Mutata tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuzimbabwe
tinokutendai Mr. Wande
ini ndini wenyu Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro nevipo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
Munau dzemitambo chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vanwisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka kuHighlanders kukamwiswa na Adrian Silla. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Kana atamba weekend yakapera neketsoro 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechiki nini kana 2-1. Saka zvosangana final nhasi toro 2-1 Highlanders. Kuti asini dzamukombini sezvetene. Unogara kuitwa makoreja gore negore. Mutambo wangu wakapendwa neSina Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru. Hapana chinopfuura kuhina. Kwatamba kwauina nyamafara anenge akati nyungu kudifita henakidza saka tokufara zvakakuru semuredhanasi
ndiani ani vanwisa zvibodzwa zvenyu
zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati taita jibhumu pazoita inenge on go ichinotipiwe kuti vanozotiraniswa nani but rechipura zvona rekuti ndikwaritanga arova kwaritikangazi rechipiri azokuweswa ngemera kuti hazvinanga iri muchibhumu bimo tichatovhunya kudzwa tiri kuti ndiani chaiyagoya sapoza anjira dzovharadzova Highlanders vaikwalaiza naro raitwa dhesemu hatina kuvhunya zonauti avoiza ndiani but tizozozwa kuti watachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo
pane mari here inouya nemukombe uyu uyezve mari
mawinazi anopiwa 15,000 maranazi up 10,000 and all expenses covered
zvii zvamakarungira icho chikwata chenyu chedhimbare gore rino
tingati last season takapedza tiri panumber 2 takange tapota tatura championship saka ndozvinhu zvatikutarisira seDynamos kuti tiva kuti titore nyangwe chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhasi tihwine zvese zviripo ndokuti chikwata tichinyatsodzokera paDynamos wacho chaya chaya nekukazvine zvingani nacho
ko uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino
challenge ingoripo ndeyekuti kesu yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko kesu kwaane swaiti kwaane zvakawanda vanhu kubhora vakuuya manje nokuti vanorifarira havadiki havauye chete kana tisingatambo zvakanaka but zvimwe bhora richitambo zvakanaka vanhu vanouya bhoza havana chimwe chekuita ndikuona nhasi
avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aiwa vateereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika paRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti kurare zvakanaka vateereri tosangana mangwana mangwanani ndokusiya mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.